Vanhuve vakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, kushaikwa kwemagetsi uye kuderera kwezvinhu zviri kugadzirwa mumaindustry, sematauriro ari kuita mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications dzavanenge ari kutaridza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota rakazeya nemusi wechipiri zvimwe zviri mugapu ravanhuve vakaona kuti zvavari kuda kuita zvinogona kuburitsa hupfumi mukanwa mamupere. Asi kusvika pari zvino, chii chaizvo chinobatika chaitwa navanhuve kubva zvavaparura chirongwa chekugadzirisa upfumi kana kuti Transitional Stabilization Program uye kutora mhiko yekuva gurukota? Tabvunza nyanzvi munyadze zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Chikuru chiri panapa chova hobvumiwa nevanhu ndechekuti nyika yedu yakanga yatodona. Saka kuti zvinhu zvakadaro zvigadziriswe hazvigoni kungoti zvagadziriswa nemuromo. Saka kuti zvinhu izvi zvidzoka panzira yakanaka, nokuti atakuita munomuzimbabwe akuita basa rekutengesa mari, vanhu ndokufunga kuti kutengesa mari zvinogona kuunza pundutso kumuupenyu hwemunhu inhema, nokuti mari haidyiwe. Chinoita kuti nyika ibudirire kunge magadzira zvinhu zvinodyiwa kana kuti zvinhu zvinogona kutengeseka. Zvino mari yanga ichingotengwa yemuno munyika ndozvazvaipa. Saka ndoda kuti number one chinhu chavakaita chavakagona chavakabatsira nacho nyika ndechekuti icho vabvise basa remari yanga iripo vachiisa mari yomuzimbabwe.
Tabvunzawo vaJokonya kuti ndezvipi zvavanoona sezvinoda kusimbaradzwa navanhuve.
Chasarira chandofunga kuti vaite choda kuti chirambe chichiitwa iko zvino ndechematoti maprice distortions. Isi chibage tiri chiwana nemutengo wakanyanya kuderesa zvikuru. Kadai vene mafuta atiri kutengera mapetroi, vanhu vari kutenga nemari yakaderera futi. Saka izvo zvese izvo zvaida kuti dei zvaitwa, but ndozvikudza kuti havana kuda kuti vanhu vasangane nepeni nokurumidza, vanoita havo vachita zvishoma zvishoma. Saka ndingati izvozvo ndozvimwe zvasara.
Tabatawo mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzio Bina tikavabvunza kuti zvii zvavanoona zvinobatika zvaitwa namuzvinafundo Nchube.
Chekutanga ndechekuti vamutuli Nchube vagadzirisa hwaro hwemashandisiro emari yehurumende. Kagadziriro kawaita ndekekuti izvo kwazvino tiri kukwanisa kutevedzera tsoka dzavo kubva musi wavapinda. Zvavaronga nezvavari kuita zviri kutarisika tichinyatsoona zviri kufamba zvakadai. Chechipiri ndechekuti izvo changa chichinyanya kunetsa muno munyika, hurumende yanga ichishandisa mari yaisina nguva dzose.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika mukanzuru yePresidential Advisory Council uye vaimbovawo mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotivo pane zvizhinji zvavari kutarisira kuti zvigadziriswe navanhuve pavachaparura urongwa hwavo mangwana.
Vakatarisira kuti pasupplementary budget vanenge vakatarisa nekuupfumi kuti unowedzerwa sei muZimbabwe maererano nekushanda kwemafektari. Isusu tiri muindustry, iko zvino izvi mashandiro edu ari pasi pasi. Kuhora kwevanhu mari pamwedzi apo ndiri kuona senge vanhu vari kutambira mari shoma iri pasi pasi. Tingati vari muhurumende ndivo vanotenga zvinhu zvatinogadzira isusu semakabati, nokuti kumashopu uko tiri kuona maproducts edu akamira akangogara pamashofu, mamwe achona achatanga kuexpire.
Vanhuve vainge vavimbisa kuti muna chikunguru zvinhu zvinenge zvotanga kuderera mutengo uye kuti mukupera kwegore inflation inenge yave pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana, asi kusvika pari zvino zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Asi dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti vanhu havafaniri kutarisira mapipi nezviratidzo kubva kuna vanhuve nekuti upfumi huchatora makore akawanda kuti hugadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.